Kushanya kwamai Kamala Harris, anova mutevedzeri womutungamiri wenyika yeAmerica kunyika yeGhana, chinhu chinotaridza kusimbaradza ukama pakati peAmerica nenyika dzomuAfrica, ende chinhu chinokurudzirwa zvikuru nokurumbidzwa zvikuru. Tinoona kuti kare mai Kamala Harris vasati vamutevedzeri womutungamiri wenyika vakagara vaine ukama neAfrica, vakamboshanya kuGhana ikokoko muna 2018 vachinopemberera kuzvitonga kuzere Independence Celebration kuGhana muna August. Asi iko zvino rwendo runo havana kuenda vakabata maoko, vaenda vakabata chipo chemamiriyoni anokwana zana rina makumi matatu nepfumbamwe, 139 million US dollars, dzichashandiswa mukusumudzira vechidiki avo vanotarisirwa kuti vange vachisumudza nyika nokumba maindastry nezvimwe zvimubato zvamaoko zvinoita kuti nyika iinde mberi.
Tinoona kuti amai Kamala Harris pavanga vari kutaura nhasi vari muGhana vachitaura nevatori venhau, vataura ivo kuti America yakazvipira kuti idyidzane neGhana nedzimwe nyika dzemuAfrica pasina kumanikidzana. Uyezve tikaona mutungamiri weGhana vachitsinira kuti ukama hwavo neAmerica huri kukura zuva nezuva. Tingaona zvakadai zvichiitikawo pakati peAmerica neZimbabwe here?
Tinoshuvirawo kuti kana nyika yedu yeZimbabwe ikagadzirisa zvainonziwo nedzimwe nyika dzepasi rese igadziridze, ukama hwayo neAmerica hunosimbaradzwa. Uye kushanya kwavakuru ava havangoindi vakabata maoko, vanotounza chipo chine pundutso chatinoona kuti nyika inozobatsirika.
Tanzwa zvakare amai Kamala Harris vachitaura ivo kuti America ichange iri kubatsira nyika yeGhana nedzimwe nyika dzemuAfrica dzinoikomberedza nemari yemamiriyoni emadhora akawanda. Zvakakosha sei kuti America iwanikwe iyo ichiuya yakabata? Zvakakosha sei kuti America iwanikwe iyo ichiuya yakabata rubatsiro urwu runouya rwuri rwemari?
Kuinda vakabata chipo chinobatika chine pundutso zvinosiyana nedzimwe nyika dziri kushanyira Africa dzichitsvaga zvamabhizimisi. Tinoona vana Russia nana China vanoshanyira nyika dziri muAfrica kubatanidzirawo neZimbabwe neGhana yacho, asi vachienda vakabata maoko asi vachisvikotambirwa. Saka zviri nani kutambira muenzi unoya akabata chipo chinoita kuti nyika yose iwanewo chauviri.